Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kurume 15/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga kwaita season yefluzi haini kundirwadza mapreza awo anonyazomira mushi. Vari kundirwadza kuti vari mutoenda kuseri kwetambo kutange mombe. Haini zviri kundirwadza zvisingaite. Fodya inorwadza kurima baba iyi. Inorwadza zvisingaite.
Musika wefodya unovhurwa varimi vachichema chema nemabatiro avari kuitwa.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rotsanangura mutsauko uripo pakati pemishina yekunyoresa vanhu kuti vange vari mugwaro rekuvhota uye mishina yekuvhotesa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoramba zvakashingaira mukurwira kodzero dzekuvhota zviri kunze kwenyika.
Vari muZambia neveZimbabwe vonetsana nemuganhu wemvura uri muCariba Dam.
Indwe mimwe emisoro enhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musika wefodya wavhurwa nhasi zvinhu zvisingafambese zvanga zvakatarisirwa nevarimi vazhinji vabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Varimi ava varatidza kusafara nekutadza kushanda kwaita michina yechizvino zvino yekutenga nayo fodya izvo zvozoita kuti fodya itengwe pachishandiswa zvagara zvichiitwa makore ose. Uwandu hwevarimi vefodya gore rino hwakakwira nezvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana kubva pauwandu hwevarimi vegore rapera. Varimi vanodarika zviuru gumi nezvishanu varimi vari kutanga kupinda mukurima fodya gore rino. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo nzira yekutenga fodya itsva yakaedzwa kwenguva yakareba pachigadzirirwa kuvhurwa kwemisika, michina yacho yaramba kushanda nhasi. Asi veTobacco Marketing Board vati izvi zviri kugadziriswa uye mangwana chaiwo vanotarisira kuti michina iyi inenge yave kushanda. Izvi zvazokonzera kuti fodya itengwe pachishandiswa nzira yakashandiswa gore rapfuura. Mutauriri weTIMB vaishewune sumoyo vati dambudziko iri riri kugadziriswa.
System yatiri kushandisa pane magadgets asiri kunyatsokusenza side that buyers are locked out but wireless mamari kusenza.
Gurukota rezvekurima vaJoseph Made vatiwo vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziriswa uye izvi zvinoitika pese panoshandiswa michina. Mutengo wefodya wepamusoro nhasi wange uri pamadhora mana nemasendi matanhatu pakirogiramu. VaMade vati vanotarisira kuti mutengo wefodya uchakwira sezvo fodya iri kutengeswa pari zvino iri yepasi. Fodya inotarisirwa kuunza munyika mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora gore rino. Zvichakadai varimi vakawanda nhasi vabva pamisika yefodya vasina mufaro sezvo vange vasingagutsikane nemafambisirwo ange achiitwa zvino pamisika. Vanome naAndria avo vanorima vari kumacheke vati tarisiro yavo ndeyekuti dai TIMB yaramba ichishandisa nzira yakare yekutenga nayo fodya.
Tanga kwaita season yefluzi haini kundirwadza mapreza awo anonyazomira mushi. Vari kundirwadza kuti vari mutoenda kuseri kwetambo kutange mombe. Haini zviri kundirwadza zvisingaite. Fodya inorwadza kurima baba iyi. Inorwadza zvisingaite. Ndikutokumbira kuti kumabhengi kana vatiitirawo nyangwe vatengera nemadhora kwati kasikiro kuti pova mari yedu kuti tavambavha mbavha taneta nekubirwa. Haina haina handisi kunyatsoinzwisisa kuti ndiwati kuti mushindi wati unoti matsotsi tsotsi mapurize acho handisi kunyatsogutsikana nawo inini. Tiri kumuona pakambonyora ma6 dollars ma20 cents ma4 dollars 50 ini handisi kunyatsogutsikana nazvo ini.
Varaisi Chiva vekukarohi vaudza Studio 7 kuti tarisiro yavo ndeyekuti dai mutengo wefodya watangira pamadhora matanhatu pa kilogramu rega rega.
Handisati taona mutengo uri kufamba sei, kuti zviri kufamba sei zvakanaka sei, asi ndichikuchite shuvire yangu dai fodya yatangira pa $6. Shuvire yanguwo kuti tidzokere mumunda futi todo $6 ndo shuvire yanguwo inini, hamene kuna vamwewo mafamasiwo.
Asi vaBernard muda pakati vati vanofara chose nemutengo wefodya wange uripo nhasi.
Mutengo wastati wazuva ranhasi aiwa wandifadza, asi watanga uri pa$6. Asi nokufamba kwenguva tichada kuonawo kuti mutengo uyu ucharamba ukadaro here, nokuda kwokuti mishini iri kushandiswa iyi hatina kumboidzidziswawo, tiri kungotangara kungoionawo nhasi.
Pataenda pamhepo vetiimb vange vasati vatiudza kuti fodya yatengwa nhasi yakawanda zvakadii kumisika mitatu yeboka TSF nePremium. Sachigaro wetiimb amai Monica Chinamasa vati varimi vefodya vari kuramba vachiwanda munyika, uye izvi zvinofadza chose. Varimi vakanyoresa kutiimb gore rino vanodarika zviuru makumi masere nezviviri nemazana mashanu. Mari yefodya inotarisirwa kurerutsa dambudziko remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairi Tamakarao vanoti vanhu vanofanira kuziva mutsauko uripo pakati pemishina yekunyoresa vanhu kuti vave mugwaro revavoti kana kuti biometric voter registration, uye nyaya yekuvhota vanhu vachishandisa makombiyuta sezvinoitwa munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica kana kuti inonzi electronic voting. Izvi zvinotevera nyaya yabuditswa mubepanhau reHerald, iro raburitsa nyaya yekuti vakawanda vari kuramba kushandiswa kwemichina yeBRV musarudzo dza2018. Sangano rinongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rati mashoko akadai seari muHerald anoratidza kuti vanhu havana ruzivo nezvesarudzo, uye ZEC inofanira kuona kuti paitwa dzidziso kuti vanhu vasareve nepasipo. ZESIN yatiwo kushandiswa kwemichina yeBRV kunobatsira kuti vanhu vaite chivimbo nesarudzo, uye zvinopawo kuti zita remunhu risawanikwe rakakawanda mugwaro revavhoti sezvaisitika kare zvichikonzera mutauro. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Makarau tikati vatsanangure musiyano pakati pemichina yemaBRV neevoting kana kuvhota pachishandiswa macomputers.
Mishina yatiri kutsvaga kuti itibatsire, mishina inotibatsira isu patinenge tichiprocesa mazita evanhu vatinenge tanyoresa kuvhota. Pamusoro pezvazvinyanyisa ndinenge zvichiitika kare kuti tanga tichikumbira kuti sewe zita rako tipewo zvakazarwa rinhi nepaunogara. Ipo zvino tinenge takumbira kuti mishina iyi ichitora mafingerprint evanhu, ichitorawo zvakare fananidzo yevanhu, zvotibatsira kuti patinenge taakudzokera kumashure kunoongorora kuona kuti munhu uyu ambonyoresa here kuti ave muvhoti. Chatatora izvozvo mafingerprint nemifananidzo ndezvo chatibatsira kuratidza kuti munhu anyoresa haana kudzokorora here kana kuti adzokorora. Izvo chete ndevo chete mishina yatiri kutsvaga. Vanhu vari havasi kunzwisisa kuti mishina iyi ichazoshanda here musi wekuvhota. Tiri kuti kwete, musi wekuvhota mishina iyi hamutomboioni. Tinongodzokera zvataita nechekare kuti munhu achapinda mupolling station, opiwa mapepa ake, oenda mupolling booth, ononyora iye ega neruoko rwake zvataingoita pamunhu waari kusarudza, odzoka nebalet pepa rake roiswa mubhokisi vanhu vese vachiona. Kupera kwekuvhota ballot papers iwayo anoverengwa, haverengwe nemishina, achaverengwa nevanhu vanenge varimo, vamwe vese vakatarisa. Tiri kuona kuti pane dambudziko rekuti vanhu vari kufunga kuti vachavhota pamushini. Hakuna achavhota pamushini, munhu wega wega achavhota achinyora ega, achisarudza ega munhu anoda kuti avhotere.
Saka zviri kunzi kumaruwa kunenge kusina magetsi kana zvimwe hazvishandi apa.
Kumaruwa kushaya kwemagetsi zvinobata-bata isisi seZEC, nekuti tisu tichaenda nemishina yedu kumaruwa tichida kunonyoresa vanhu tinenge tichishandisa mishina yedu. Asi izvo zvinhu zvatanga takatoongorora nechekare, tikange takatozvigadzirira kuti tichaenda nemishina ine mabhatri, hatichanoshandisa magetsi chete. tichienda nemishina yedu ine mabhatri. Mabhatri yedu iwayo tinenge ati mishina yatiri kuda kutenga anenge ari mabhatri ekuti inopedza mukore wese wezuva ichitombonyora vanhu kusvika zuva radoka. Saka dambudziko iroro hariwanike musi wekuvhota sekutaura kwandaita. Idambudziko richabata-bata isu patinenge tichinyoresa vavhoti, asi takatorigadzirira nechekare. Ndoreva kuti harisi dambudziko.
Vamwe vanotyaka Justice Makarao kuti iyo mishina yechizvino-zvino iipada kunogona kuita vamwe vanoitawo misarinya voita zvavanoita izvozvo kana kuti kuhaka kuya vachichinja-chinja zvamunenge muchiita imi. Harisi dambudziko here?
Dambudziko rinogona kuwanika nemishina wega wega munhu wese ane kompyuta anoziva kuti zvinokwanisika kuita. Ndosaka paine masetingi anoiswa anonzi backup ekuti zvaunenge uchiita unenge uchiitawo pane rimwe dhuwe uchiita mabackup ako. Saka tinenge tichida kuzodzidzisana nevanhu kuti mabackup edu atinawo akamira mukuti akamira mukuti.
Asi tichienda mberi, ko iyo e-voting ichazoitwa rini? Muri kutarisira kuti zvinenge zvozoitwawo rini neZimbabwe?
Tikange tabatisisa tese tikakwanisa kuita biometric voter registration for 2018, sarudzo inozoteera after 2018, ngatiendeiwo pamberi sezviri kuita dzimwe nyika toona e-voting yatinoona yakakodzera nemazimbabweni.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Rita Makarao, vari parunare muHarare.
Gurukota rezveutano Dr. Deft Parerenyatwa vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanasikana vari kubata pamuviri vasati vabva zera. Izvo zvakabuda muongororo yakaitwa nehurumende pamwe nemasangano akaita seZimbabwe National Family Planning Council, United Nations Population Fund nemamwe. Ongororo iyi yakanangana nekugadzirisa dambudziko iri kubva muna 2016 kusvika muna 2020. Dr. Parerenyatwa vanoti ongororo iyi yakaburitsa pachena kuti vanasikana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana vevana vari pakati pemakore gumi nemashanu negumi nemapfumbamwe vakabata pamuviri.
Mumiriri weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Sise vanoti sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende yeZimbabwe kugadzirisa dambudziko iri. Dunhu reMashonaland Central ndiro rine vanasikana vakawandisa vanoroorwa kana kubata pamuviri vasati vabva zera. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nedzimwe tsika dzechinyakare, zvimwe zvitendero zvinoita kuti vanhu varoorwe vasati vabva zera, uye nyaya yeurombo hwatekeshera munyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Tamisai Chinengo, nyanzvi munyaya dzezveutano hwevana kana kuti Adolescent Sexual Reproductive Health Specialist, avo vati ongororo iyi mubatanidzwa wemasangano akawanda nehurumende.
Zvakaitika ndezvokuti Minister of Health vaDr David Parerenyatwa vakaona kuti dambudziko iri rairamba richingoripotwa pane dzimwewo tsvakirudzo dzaiitwa nebazi reutano. Ndobva vataura neUNFPA tikabatana isu UNFPA, Ministry of Health and Child Care zvese nezNFPC, tikashanda neana mazvikokota vetsvakirudzo vekaUniversity of Zimbabwe vo vakatenderera munyika vachitaura nevanasikana vari pakati mazera 10-19. Vataurawo zvenevakomana neveutungamiri hwematunhu netsikereke nevanhu vakasiyana-siyana. Ndoda kuti tione kuti chivava chii chiri kukonzera kuti dambudziko rirambe richienderera mberi uye vana vazhinji vachichimbiswa kubatira pamuviri vasati vakura.
Chii chaizvo chiri kukonzera dambudziko iri paongororo yamakaitai?
Pane dambudziko rekuti vana vedu havana dzidzo yakakwana yavanowana vachikura. Tinodzidziswa kuti kuyaruka kuita sei, munhu ungaita sei kuti udzivirire pamuviri. Uye takaona kuti pane dzimwe tsika nemagariro atinoita savanhu anoita zvezvekuroodza vana vachiri vabiki nezvimwewo zvekunovaona mafungiro nemaonero evanhu. Nekuti mwana musikana anenge achigona kunge ari mwana afunga kuita zvebonde asi achionawo kuti ndikwanise kushandisa nzira dzekudzivirira kuda hazvindichiri zvakanaka asi iye achitowanikwa achiita bonde iroro. Tationa kuti zvakakosha kuti zvinhu zvakadai so zvitariswe.
Saka mungati kune dambudziko iri kunyanya idunhu ripi?
Iri mutsvakiridzo makaonekwa province yeMashonaland Central iriyo yanga ine dambudziko rakanyanya vachiona kuti pakati pevanasikana vari pamakore 15-19 tikavatora vari 1172 avo vanogona kunge vaita mwana.
Asi vana vakakurumidza kuita zvepabonde vopedzisira vabata pamuviri zvinokonzera matambudziko akaita sei kuutano hwavo?
kuitira matambudziko akawanda asikaba tine utano oga utano tinoona kuti miri yavo inenge ichiri diki saka pakuti vasununguke zvinenge zvichinetsa vanogona kupedzisira vaitawo mamwe matambudziko akaita se imwe condition inonzi obstetric fistula yekuti mwana unenge akuvara nhengo yake yoramba achingobudisa mvura paanenge asikasanduka achibudisa mvura kana kuti tsvina chaiyo inenge ichibuda nekunhengo zvinenge zvakonzerwa nekuti mwana anenge amanikidzika pakuti asununguke.
Amai tamisai chinengo inyanzvi munyanzvi zveutano hwevana kana kuti adolescent sexual reproductive health specialist musangano reUNFA vanga vari parunare kumasvingo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Va Godfrey Nwosu vanoti zviri nyore kupomera mhosva yekukwira kwemitengo yezvekudya kuchinhu chiri nyore chakaita sekusanaya zvakanaka kwemvura kwakabata dunhu reLake Chad Basin izvo zvaparadza zvirimwa mudunhu rese.
Sangano renhau rehurumende yeSyria rinoti vanhu vangangosvika 25 vaurayiwa nhasi nebhambu ranga rakateyiwa mukati mechivakwa chebazi rezvemitemo. Sangano rinosimudzira pamwe nekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZDNNA richimirira dunhu reDC, Maryland, Virginia neWest Virginia rinoti harisi kuzorasa mbereko nekufirwa panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Kunyange hazvo ZEC yakazivisa kare kuti haina mari yezvikwanisiro zvekuti iite basa iri. Sachigaro wechikamu cheZDNNA chinomirira Maryland, Washington DC, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti sangano ravo rakatobuda negwaro richiri kuongororwa rehurongwa hwavari kuda kuti huteverwe uye riri kuita hurukuro nemapazi ehurumende anokodzera panyaya iyi. VaMasia vanotiwo hurumende inofanirwa kukoshesa kubatsira kuri kuita vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamiriyoni mana. Mapato anopikisa ari munyika anonzi anodawo zvikuru kuti vari kunze kwenyika vabvumidzwe kuvhota sezvo vaine chekuita mukufambiswa kwenyika. Mapato ezvematongerwo enyika anonzi ari kupesanawo panyaya yekuti ZEC yoshandisa here kana kuti kwete nzira itsva yekunyoresa kuvhota yebiometric voter registration. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika taita hurukuro navaMasia pamusoro penyaya iyi.
Isu tinokurudzira vana veZimbabwe kuti vasaora mwoyo. Sezidna tinoda kuti titaurirane nehurumende. Pane gwaro riripo yezvino riri kutenderera muvanhu vedu vari kunze kwenyika ratiri kutaurirana nehurumende. It's still a draft, asi tiri kutaurirana kuti pane zvingaita here kuti vanhu vakwanise kuvhota kunyange vari kunze kwenyika. Saka isu tinokurudzira kuti musaore mwoyo vanhu vese vari kunze, tiri kutaurirana.
Zvii zviri mugwaro irori zvamungataurira vanhu vamuri kusimbisa?
Zviri mugwaro iri ndezvakataurwa nevanhu vanogara kunze kwenyika kuti zvingaita sei nyore kuti vanhu vagone kuvhota kunyange vasingagari muZimbabwe. Uyewo kuti ukama hwehurumende nevanhu vari kugara kunze kwenyika hungamira sei, zvingareruka sei kuti tigare tichitaurirana uye tichiwirirana semhuri imwe chete yeZimbabwe. Kuti kana paine zviri kuomera vanhu vari kunze zvingaitwa sei kuti zvinyoreserwe kuitira kuti maitirwo anoitwa sarudzi anga akanyorekera vanhu vari kunze uye anenge akanyorekerawo hurumende maitiro ainenge ichiita kusvika sasi vafamba zvakanaka.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina zvikwanisiro kana maresources yekuti inge ichikwanisa kuti vanhu vari munyika dzose dzine maZimbabwenzi vanga vachizivikana unzi uchizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi uye vachizokwanisa kuti vanhu ivo vavhote vari munyika idzodzo. Munofunga kuti pane zvingashandurwa here negwaro renyu?
Isu tinofunga kuti tichitaurirana tinofunga kuti pane zvingashandurwa nekuti isu hativimbi kuti tingabva tasvika pakupererwa kuti tasapererwa kufunga hapana zvimwe zvingaitwa. Tichiri kuda kuti titaurirane, pane gungano riri kuuya mwedzi uri kutevera uyu musi wa21 muDC. Matenge tichitaurirana nevanhu vanogara kunze kuti tingaita sei kuitira kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka vanhu vagone kuvhota kunyange vachigara kunze kwenyika.
Muri kuzeya nebazi ripi rehurumende nyaya iyi?
Isu tiri kungotaura nemabazi akasiyana siyana ehurumende nekuti tinovimba kuti tinofanira kuengeja nevakasiyana siyana kuitira kuti zvionekwe kuti zvatiri kuita izvi zvinhu zvinogona kuitika here. Saka pari zvino hatina watinotendeka kuti uyu, asi tiri kutaura nemabazi akasiyana siyana.
Mune zita here regwaro renyu iri vamasiya?
Inongonzi diaspora policy, ichiri draft, asi inonzi diaspora policy. Inotoawo pawebsite yeZidna kana vanhu vakaenda vanoiona ichiripo pawebsite yeZidna. Draft policy yacho ine zvinyorwa zvakanaka chaizvo zvokuti kana tikagona kutaurana nehurumende zvinogona kubuda zvakanaka.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Diaspora Network North America mudunhu reDC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masiya vari parunare kuWinchester kuWest Virginia muAmerica neStudio 7.
Musangano mukuru United Nations CSW61 wekuzeya zviri kutarisana nevanhukadzi watanga zvakare nhasi muNew York mushure mekumbomiswa kwezuva rimwe chete nekuda kwemamiriro ekunze anga asina kumira zvakanaka muguta iri nezuro. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai muZimbabwe, amai Monica Mutsvangwa, mumwe weavo vari kumusangano uyu, uye vanoti vari kufara nekutambirwa kwakaitwa zvinyorwa zvinotaura nezvebasa rakabatwa nehurumende nemasangano akazvimirira mukurwisa dambudziko rekupambwa kwevanhukadzi vachiendeswa kunyika dzakaita seKuwait. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Takaita side event senyika tichiratidzira zvatiri kuitawo, kunyanya separamende, kunyanya sehurumende, kuona kuti tarwisa nyaya dzehuman trafficking. Nyika yedu ine mitemo yekuti vanhu vasange vachi batwa unapwa vachibudiswa, vamwe vanobudiswa nenyaya yekuti vanenge vapfuririkana kuti unonosvikowana mabasa wozosvika ikoko wotawo batwa senhapwa. Saka naizvozvo dare reparamende rakarwisa zvakasimba pakatorwa vana vedu vakaendeswa kuMiddle East, Saudi Arabia, kunana Kuwait. Vanzi vapromiswa mabasa, vachisvika ikoko vachiona kuti aiwa zvanga zvisina kumira semabasa asi kuti zvazvakamira seunhapwa.
Pane dzimwe nyika dzanga dziripo here dzanga dzakateerera kune zvanga zviri kubuda pane zvamakaparura panyaya iyo yehuman trafficking kana kuti kupambwa kwevanasikana?
Zimbabwe yakaratidzira kugona kwayo chaizvo nenyaya dzekumisa human trafficking. Takanga tinewo nyika dzimwewo dzakaudza maministers avo aitaurawo nekuti vari kubatikana nenyaya dzehuman trafficking sei. Takaita senge Ethiopia, Minister of Gender wekuEthiopia anga aripo naMinister of Social Services wekuUganda vachishandawo pamwe chete tichitaurirana nenyaya dzokuti tichiexchange maideas, kushare maideas, kuona kuti tinganyaya dzekumisa human trafficking dzingafambe sei, zvinorwadza sei, kuti zvii zvinokonzera zvinhu izvozvo. Kunyanya poverty kumusha, kushaikwa kwemabasa, kuonawo kuti vana vanonge vachifunga kuti taona greener pastures. So pakaonekwa pfungwa dzakapinza, takadzidzawo isu semamembers of parliament kubva kuZimbabwe zvakawandawo kubvawo kune presentation yakaitwa yekuUganda nekuEthiopia kuti zvakakodzera kuti titarisise kuti kana tisina mabasa tinoti externalization of labor kana iri kuitwa zvinofanirwa kuoneka kuti paita government to government cooperation.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura naMavelas Muhlanganya weyo Studio 7 vari muNew York.
Panonzi paita ropa rakaipa pakati pevakuru vakuru vematunhu eSia Vonga kuZambia neKariba muZimbabwe pamusoro pezvizvaro zvenyika mbiri idzi zviri kuraura mudhamu reKariba zvisiri pamutemo. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe neZambia dzinogovana dhamu reKariba kunyange Zimbabwe iine zvikamu makumi manomwe kubva muzana uku Zambia iine zvikamu makumi matatu kubva muzana. Vanyama vanoti zvakaoma kuti munhu azive kuti ari muZambia here kana kuti ari muZimbabwe kana ari mumvura. Vanyama vanoti vakanyorera gwaro kumukuru wedunhu kana kuti district administrator reKariba vati Zito kufa kuti nyika mbiri idzi dzitaurirane nekuti kusungana kuri kuitika hakuratidze ushamwari hwakanaka hweZimbabwe neZambia hunoratidzwa nevatungamiri venyika mbiri idzi. Vakufa vanobvuma kuti pane gwaro rakanyorwa navanyama asi vanoti havasati vasangana navo.
Process yachona kuti ichitanga kukickstarter kuti tigare paround table. So nesu tine mamwe maissues atinenge tichidibana. It's a big office, the office of British.
Asi mutauriri weParks and Wildlife Authority muZimbabwe amai Caroline washaya moyo vanobvuma kuti pane zvizvarwa zvekuZambia zviri kupika muZimbabwe mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuraura zvisiri pamutemo. Asi vanoti havazivi huwandu hwevasungwa vekuZambia ava. Studio 7 yakataura nevamwe vevanopomerwa mhosva yekuraura zvisiri pamutemo muZimbabwe neZambia. Vazhinji vemuZimbabwe vanoti vanoraura zvisiri pamutemo nekuda kwenhamo yatekeshera munyika umo musina mabasa uye mitero yekuraura yakawanda. Vanoraura vachishandisa igwa vanosungirwa kubhadhara madhora 15 asi vanoraura nezvirauro vanofanirwa kubhadhara dhora rimwe chete pazuva. Vakawanda vanoraura zvisiri pamutemo vanoraura nguva dzemanheru asi vamwe kunyanya madzimai vanoraura masikati. VaAbraham Mukono mumwe vanoraura manheru neigwa kana kuti bhoti ravo. VaMukono vanoti madhora 15 avanobhadhara akawandisa.
Saka kuda kuti ndoo chiri kukonzera kuti vakawanda vaende kunoita yavanoti illegal fishing kuti aenda kunoraura asina kubhadhara fee yakakurisa kuresidence.
Asi vamukono vanoramba kuti vanhu vemuZimbabwe vanobatwa kuZambia vanenge vachienda kunoraura. Vanoti divi rekuZambia hakuchina hove dzakawanda asi vanosungwa vanenge vaita rombo rakaipa rekukukurwa nemhepo kuendeswa kuZambia. Vamukono vanoti nguva dzakawanda vashandi vanochengetedza zvowanikwa kuZambia vanosunga zvizvarwa zvekuZimbabwe senzira yekutsiva kusungwa kunenge kwaitwa zvizvarwa zvavo nemapurisa emuZimbabwe.
KuZambia vari kushandisa kautsinye kuti ivo vanouya kuno because vanhu vaiva vanoita zvehoveka. Saka vakabatwa kuno kuvaita zvevapara mhosva vanozoda kufikisa maZimbabwens vaenda uko. Saka kutaurirana kwacho kunoti nesi.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru anoona nezvekuraurwa kwehove munzizi nemadhamu kuZambia vaKindness Mwasi avanoti uwandu hwehove kudivi ravo mudhamu reKariba hwadzikira. Izvo zvinokonzeresa kuti zvizvarwa zvemunyika mavo zviuye kuzoraura zvisiri pamutemo muZimbabwe. Mumwe anorarama nekuraura zvisiri pamutemo amai Gertrude Wachikoka vanoti ivo nemurume wavo vave kurarama nekuraura sezvo murume wavo akamiswa basa makore matatu apfuura. Vanobata hove nemambure zvisiri pamutemo vanoti kana zvinhu zvakamira zvakanaka vanobata hove dzavanotengesa dzinovapa mari inodarika $200 emadhora usiku humwe chete. Pasvondo vanogona kuenda katatu kana kana usiku kunobata hove mudhamu iri. Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzesarudzo takatarisa vari kunze kwenyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Musika wefodya unovhurwa varimi vachichema chema nemabatirwo avari kuitwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti mangwana tichange tiri tose zvakare. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksia mina ntungamiri nkomo munhau dzechindebele.